Ndiyo yandingathi the second most important committee ye parliament after the parliamentary legal committee inoongorora mitemo yese. Ii committee yakapiwa simba ne section 298 ye bumbiro remitemo yeZimbabwe kuti iongorore mafambirisiro emari kana kuti in the context of Zimbabwe majikiro emari nevanoidya kuonekwa kuti vanoidya vari kuidya pa zviri pamutemo zvinoendera neconstitution zvinoendera neparliament because parliament ndovaridzi vemari vanocontrola consolidated revenue fund. Saka committee ine odd function yekuona kuti mbavha hadzisi kuba mbavha dziri kuongororwa. So ikomiti yakakosha chaizvo chaizvo.
Saka zvii chaizvo zvamunee muchida kuti munge muchitaura navamangudya apa?
Tiri kutanga nemacompliance issues zvatakangoitawo naGeorge Guwa Matanga. Kune kutyorwa mutemo kwakawandisa kuri kuitwa nehurumende. So tichatanga nemacompliance issue pazamuko, paforeign currency, pamakwata efiscal activities. Munoziva kuti Reserve Bank ine hosha yekuda kuzviita government. Iko zvino iri kusapota nyaya dzepetrol mafuta, harisi basa bari central bank iroro. Tichakabvunzazve zvakare nenyaya yemabond note kuti kogore riya maiti imini bond note igedyegedye neus dollar dzeni musi unowe mata hazisina kubatana pasina apology pasina compensation. So tichabvunza mibvunzo yakanangana nebasa reRBZ yakanangana nekutadza basa kweURBZ yacho. Ndo zvatinenge tichiona mangwana.
Saka komiti yenyu kana yaona paine mitemo iri kutyorwa nezvimwe zvinenge zvichida kugadziriswa inozoita sei?
Tinozoita inonzi report inoiswa kuparliament. Saka pari zvino tiri kuisa report, tiri kutoprepare report yekutanga yedu mushure mekunge taita musangano napermanent secretary weminister of finance George Guva Matanga. Parliament ine simba rekugadzira maripoti. Ine simba zviri kuzotora matano pane zvinenge zvisingaitwe nemapazi ehurumende. But parliament yedu neyo komiti yacho haina masimba ari kune dzimwe nyika anopiwa kukomiti iyoyi. So mukatora kuUganda, kuUganda panotitwa komiti iyoyi mapurisa anenge atoripo. So munhu akabvunzwa akatotadza kupindura kana kuti akabvuma kuti ndakakanganisa mutemoro ndakaba anobva atotorwa nemapurisa. So parliament yedu inoonekwa iri the weak part pamapazo matatu estate anosanganisira executive, anosanganisira judiciary majudge, anosanganisira iyo parliament legislature. So pa competition ye power parliament is the poor cousin. So zvakakosha kuti the parliamentary privileges act iamendwe so that parliament yoita mazino. And chimwe chinouraya parliament yedu isusu kunyanyanya makomiti iyoyi ndeyekuti kune vamwe vanhu vanouya manje vobva vasubjectwa to party caucus kunyanyanya ZANU-PF. So matinosangana imomo unongo uchiona kuti vamwe havasi kunyatsobvunza mibvunzo kwavo. So zvokanganisa basa reparliament because parliament maziso evanhu. Parliament is the closest institution to governance by the people and for the people.